Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 9/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekurwisana neuori reInternational Anti-Corruption Day. Gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika dzepasi rose raburitswa nesangano reCivicus rinoisa Zimbabwe pachinhano chechimakumi matatu kubva muzana. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi ichiba kuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Zimbabwe nasi ya batana nepasi rose mukucherechedza zuva rekurwisana neuori reInternational Anti-Corruption Day iro rinorangarirwa gore roga roga musi wazvita 9. Mukucherechedza zuva iri nhasi, Zimbabwe Anti-Corruption Commission yabatana neTransparency International neZimcode pamwe nemamwe masangano vachicherechedza zuva iri vaine kurudziro yekuti mapoka ose aumbe vechidiki vanoshanda zvakasimba mukupadza huori. Zimbabwe inonzi ine huori huri pazvikamu makumi maviri nezvina kubva muzana kana kuti 24%, zvikamu zana kubva muzana kana kuti 100%, zviri zvenyika inenge yakachenesesa kuchitiwo zvikamu 0 kubva muzana kana kuti 0% iri nyika ine huori hwakanyanyisisa. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe wati ucharamba uchishanda mukurwisa huori munyika uye kuti muve noutongi hwejekerere. Mukuru wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa Valbert Chinamo vanoti huori huri kuramba uchiwedzera munyika uye hurumende inofanirwa kuita zvese zvainogona kuti hupedze. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi hurumende yagara zvayainoti ine masangano ayakaumba akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC anoongorora nekurwisana nenyaya dzehuori munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita huru kurona vachinhamo.
Nyaya yehuori muZimbabwe iri kushungurudza munhu wese. Tinoratidza kuti yatekeshera zvekuita fanika yatova culture, maitiro evanhu chaiwo. Nekuti pese paunoenda ungave wekunotora bhodhi mumochari, mochari attendant anenge achitokumbirawo kamari kefufuro. Mapurisa parod zuva nezuva inongova nyaya yemari. Ungainde even mamainas mapurisa anenge achingovatorera mari. Tozoenda kuvakuru vacho, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vava havana kuchena zvamuchose. So tiri kutoona sekuti nyaya yehuori iri kutoramba ichindirira mberi.
Tinoona kuti hurumende inoti iyo yakawanikwa ichitanga masangano akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC, uyezve ikaita zvakare National Anti-Corruption Strategy, Whistleblower Protection Act nezvimwewo. Hazvisi kubatsira here izvi?
Chokwadi ndechekuti izvi hazvisi kubatsira. Tinoona sekutoti dambudziko recorruption riri kutoramba richitoenderera mberi. Vari kuita uori hwacho zvava kutonyanya kutotishamisa ndezvekuti totozivawo kutoti kune majajisi chaivo anenge achifanira kunge achitorwisa nyaya iyoyi. Toti ikoveko Anti-Corruption Commission kwakare ikoko totonzwa zvezvizvi kune vamwe vavo vari kuita nyaya yehuori. Ndikuona sekuti kuvapo kwavo hakusikunyanya kubatsira, asi venozonga zvichibatsira tichiona nyaya yehuori ichidzikira. Asi hatisi kuzviona paground. Isusu tisu vanhu vacho vari muZimbabwe, we are on the ground. So ndosaka titi zvatiri kuona zviri kutotityisa. tingona sekuti kutovapo kwavo pane dzimwe dzenguva inyaya yekungovhara vanhu maziso kuti tiri kurwisa uri asi pasina zviri kubuda.
Pane zvingaitwa here tichitarisa zviri kuitwawo kune dzimwe nyika kuti tione uri uchipera, uyezve mungati Zimbabwe ichienzaniswa nedzimwe nyika iri paranking ipi?
Uri hwemuZimbabwe takatarisa corruption perception index zvinotonyadzisa, nekuti Zimbabwe is among the worst countries in the world panyaya yeuri. Chandiri kuona chiri kunyanya kukonzeresa uri ndechekuti ivo vacho vanorwisa uri theyare not exemplars. Ndo dambudziko riripo.
Vanga vari mukuru wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, Albert Chinamo, vachitaura naMavelas Mhlanganya weStudio 7 vari parunare mukwekwe. Gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika dzepasi rose raburitswa nesangano reCivicus raisa Zimbabwe pachinhano chechimakumi matatu pazana, uye rinotsanangura Zimbabwe seimwe yenyika dzinodzvinyirira vanhu vadzo zvakanyanya. Mudunhu reSADC Zimbabwe inongove pamusoro peAngola iyo iri pachinhano chechimakumi maviri nesere, neEswatini iyo iri pachinhano chegumi nepfumbamwe kana kuti 19. MuAfrica, nyika dzinoti Eritrea, Equatorial Guinea, Ethiopia neJibuti ndedzimwe dzenyika dziri pamusoro-soro mukutyorwa kwekodzero dzevanhu. Gwaro iri rakatanga kushandiswa muna 2017 kutevera mabatirwo ekodzero dzevanhu munyika zana nemakumi mapfumbamwe nesere dzepasi rose. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi panyaya iyi kana womutauriri wehurumende vari kubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kutyorwa ende sezvekutaura gwaro iroro hapana chakachinja. Iko zvino tinoziva kuti mitemo yakawanda muZimbabwe haina kualainwa neconstitution. Vanhu varamba vachingosungwa zvisina sarukano ende vanhu vakawanda vari kungosungirwa zvekare nyaya dzimwe dzechisiri kana mhosva. Ende zvichitarisa zvekare kuright yokudemonstrata is very very limited muZimbabwe, ende takaona zvekare munguva iyoyo pfupfupi yapfuura this year chaiyo chaiyo kuchisungwa vanhu vakawanda, kusanganisira vanhu vakasungwa pakauya musangano weSADC nekumasuro.
Asika tinonzwa Zimbabwe ichitaura kuti aiwa chinoita kuti munhu anga achisungwa inyaya yekuti atyora mutemo hazvisi zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika. Zvingati here kuti nyika isazotevera vanhu vanenge vachityora mutemo nekutya kuti ingazonzi haisi kuteera kodzero dzevanhu?
Aiwa, vanhu vanofanira vachityora mutemo vanofanira kusungwa kana mutemo wacho uchitaridza kuti vanhu vari kutyora. Because tichitarisa kuti vanhu muZimbabwe vakanyanya vacho vari kungosungwa vanhu vanopikisa hurumende, ende vanhu vacho vanenge vachisungirwa kuita zvinhu zvisiri yatingati mhosva in terms of the constitution. Constitution yedu inopa vanhu kodzero yokudemonstrata peacefully, but tinoona kuti Zimbabwe inoramba ichingoshandisa mitemo yakudhara yokusunga vanhu. Saka tichizoona kuti vanhu vakawanda vanosungwa ipapa apa, vamwe vacho vanobata vasina mhosva. Saka zvinotaridza kuti hurumende haisi kana serious nekodzero dzevanhu, haisi serious nokugadzirisa mitemo yayo kuti ialaine neconstitution, ialaine nekodzero dzinoremekedzwa pasi rese.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe nehurumende kuitira kuti inge ichivandudza chimiro chenyika panyaya dzekodzero dzevanhu apa?
Hurumende inofanira kukoshesa atingati massive rights yaya, because hapana nyika kana kuti hurumende ingatonge vanhu vasiri kutaurawo nehurumende yacho kuti aiwa izvi zvamuri kuita izvi hazvina kumira zvakanaka. Inofanira kukumbiridza iyayo atingati mafreedoms yaya, kuitira kuti kana vanhu vakuzointeractawo nehurumende ende hurumende ichizochinjawo zvinenge zvataura vanhu, vanhu vaone kuti hurumende iri kuteerera. But iko zvino hurumende yedu iri kuonekwa senge hurumende isingateereri vanhu vayo, iri kuoneka singe hurumende isingambotokoshesi yatingati massive rights yaya. Pakachinjwa ipapo pekuti hurumende haisungi vanhu vachisungirwa kuita zvinhu zviri pabumbiro remutemo atenge zvinhu zvinokwanisa kuchinja.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Tabatawo zvakare gweta vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri.
waro iri harisi kutaura zvakazara pamusoro pevabati vekodzi dzaro muZimbabwe. Zimbabwe haisi nyika inotambudza vanhu vayo. Kune zvizhinji zvakaitika kubva pakapinda hurumende yavamunangagwa pachigaro. Chekutanga ndechekuti mabatirwo evanhu sungwa kushungurudzwa kana kuterwa terwa zvakaguma zvakapedzisira kuitwa kare. Vanhu vakawana mukana wekuti vanoita zvavanoda. Kune vazhinji vanosoropodza Zimbabwe vanoinyomba vanoituka vapedza vodzokera kuZimbabwe vasina kana kusungwa kana kubatwa. Saka handidzwisise kuti iyo kana vachiti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu vari kunanga pai, nekuti Zimbabwe iko zvino inyika ine kuzvitonga kuzere ine kodzero dzevanhu. Hakuna munhu anongosungira mhosva yaasina kupara.
Asi ka Dr. Mavaza, chanyanya kunetsa muZimbabwe kusungwa kuri vetwa vanhu vozonzi nematara havana mhosva.
Ndakatarisa panyaya mutaura iyi muSouth Africa ndokuda kuchasa iko zvino mugore rega rega kunosungwa vanhu vanopfuura 240,000. Out of 240,000, the contribution rate yao inenge iri 25%, which means vamwe vese vanorwa vasina mhosva. And sometimes why ichinongedzwa ichinzi kutyora kodzero dzevanhu. MuZimbabwe munhu anosungwa nemhosva yanenge apara. Kana munhu achinge asungwa, mupurisa anotarisa nguva iyoyo kuti pangave nemhosva yaparwa here. Kana mupurisa aona kuti pane mhosva yaparwa, ndopaanosunga munhu. Kana munhu achinge asungwa, haatongwe nemupurisa, anoenda kune chimwe chikwata chinokutonga, kuna anonzi muchuchisi kana kuti prosecutor. Anoverenga nyaya yako, akaona yakafanira kuti umire pamberi pedare, anokuendesa pamberi pemutongi watingati isusu nechirungu magistrate. Kana mutongi atarisa akaona pasina nyaya kana kuti nyaya iripo asi haisi kunyatso kubata kuti gedye, vanokuregedza. Saka muZimbabwe munhu anoregedzwa kana achinge apara mhosva, kwete kuti anenge achinzi hauna mhosva, asi ari kunzi umbo huripo hausi kunyatsoti gedye gedye nemhosva ino iripo. Asi unogona kunge wakapara hako, asi hazvisi kunyatsobuda pachena kuti wakapara here, yatingati iyo the benefit of the doubt. Saka handione kugunun'una kana kuchema kana kuti bokoshini riri kukonzerwa nesangano iriri kubva pai, nekuti Zimbabwe ndiyo nyika yakaisvonaka inochengetedza kodzero dzevanhu pasi rose rino kupfuura kana kuamerica kwamuriko.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye Nhengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reZanu PF sezvo zvava pachena kuti pane zvikwata zviviri mubato iri. Pamusoro penyaya yekuti mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vachitungamira bato nenyika panopera temu yavo muna 2028. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yakasimudza zvakare musoro pakupera kwesvondo mumatunhu emasvingo nemasonaland west. Kumasonaland west kwakaita kusawirana kukuru pamusangano webato reZanu PF pamusoro peslogan yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanenge vachiri panyanga kusvika mugore ra2030. Gakava iri rinonzi rakatanga apo imwe nhengo yaimbove murwi werusununguko varwo nemasango vakabvunza kuti sei vanhu vachiri kuramba vachingoti vaMnangagwa vanenge vachiri panyanga asi ivo vakazviramba. Izvi zvakaita kuti nhengo huru yebato iri yepolitibhuro uye vari gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vaviruke nehasha vachiti kuita slogan yekuti vaMnangagwa vanenge vachiri panyanga hapana chakaipa.
Vanaki vanaona kwa kati 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 kwa k
Vamasango vakaratidza kusafara ndokuda kubuda mumusangano uyu wakaitirwa pachinoi training center asi vakarambidzwa nemukuru wevechidiki vachapiwa masenduru. Vazihambe vakati slogan hainei nevamunangagwa asi chido chevatsigiri vavo vari kuda kuti varambe vari panyanga vachiti hapana chakaipa nekushuvira kuti varambe vachitonga. Vazihambe vakashoropodza dzimwe nhengo dzebato dzakaita savapatrick namasa vachiti havafanirwe kubvunza vamunangagwa kuti vachiri kuda kuenderera mberi nekutonga here sezvakataurwa pamusangano mukuru webato iri wakaitirwa kuBulawayo mwedzi miviri yapfuura. Vazihambe vakati vanhu ndivo vakashevedza vamunangagwa kuti vadzoke kuzotonga mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu vaRobert Mugabe. Hatina kunzwa divi ravachinamasa sezvo vati havataure zvemubato mavo nevatori venhau. Sachigaro vaimbove varwi verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Muoni vanoti vanomira neshoko ravamunangagwa rekuti vari kusiya basa pachapera temu yavo yekupedzisira muna 2028.
Ane zvaari kutaura kuti aiwa ina handigoni kuti ndichikore constitution and you should stand guided by that.
Kumasvingo bepanhau rethe Standard rinoti dzimwe nhengo dzebato rezanupf dzakatomiswa basa dzichipomerwa mhosva yekusatsigira urongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari panyanga uye vachifungira kuti vanotsigira mumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato rezanupf kana chiri chokwadi chakaitika sezvo mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa kana mushandi mukuru mubato iri vaFarai Marapira vanga vasingadavire nhare mbozha dzavo. Asi mutauriri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kunetsana kuri mubato rezanupf pamusoro peslogan iyi zvinopedzwa naivo vamunangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti vamire kutaura uku.
Ivo vamunangagwa vacho vakazviramba, ivo vamunangagwa vacho vanofanira kuramba vachizviramba kunyararidza nhengo dzavo idzo.
Kusawirirana mubato iri kunonzi kuri kuitikawo mumatunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi kuti mauto ayo mana aurayiwa mukurwiswa kwaitika kuchamembe kweLebanon. Gwaro raburiswa nemauto rati mauto aya ose anga ari echikwata chimwe chete asi harina kujekesa kuti vakaurayiwa riini kana kuti chii chakasvitsa pakuti vafe. Chiitiko ichi chiri kuuya masvondo maviri mushure mekunge Israel nechikwata cheHezbollah vatanga urongwa hwekumisa kurwisana. Imwe nyanzvi yezveutano hwevanhu musangano runobatsira munyaya dzeutano pasi rose reMedicines Sans Frontieres kana kuti Doctors Without Borders inoti kushandiswa kwejackson re pre-exposure prophylaxis kana kuti PrEP inzira yakanaka chose mukudzivirira kutapuriranwa kweHIV muZimbabwe nepasi rose. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dr. Gerald Hangaika vanoti vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira kubva mukutapurirwa HIV kana vakabaiwa jekiseni rePrep kamwe chete pamazuva makumi matanhatu.
Kwanga kune yatinoti oral PrEP kana kuti mapiritsi anomwiwa kudzivirira HIV. Mapiritsi aya achimamwa zuva nezuva achitogara negaba rake achingwamwa mazuva nemazuva panguva yakadaita seimwe chete zuva nezuva. Imwe nzira yakanga iripo ndeye dabivirin vaginal ring, inzira inoshandisa ring kana kuti mhete inopinzwa munhengo yesikarudzi yemudzimai kuti kana achinge asangana na baba vanogona kunge vanotachiwa na HIV iye anenge akachengetedzeka nzira ye injectable prep ijekiseni ndoringira kushandiswa senzira yekupa mushonga uyu we prep wekudzivirira HIV nzira iyi inonga ichipiwa kamwe chete pamwedzi miviri kureva kuti pa 60 days
Dr. Hangai kavanoti kubaiwa jekiseni kamwe chete pamwedzi miviri kwakanaka sezvo munhu asingasungirwe kuramba achinwa mapiritsi mazuva ose
zvarerutsa mukana wekuti handisina mushonga kana gava remapiritsi randirikuenda naro kumba saka hakuna munhu achaona kuti uyu ane zvaari kumwa kana kuti handichatarisirwa kuti ndimwe mapiritsi zuva nezuva handisisina mukana wekuti ndinogona kutadza kana kukanga kumwa mapiritsi angu adherence inenge yave nani nejekiseni kana zvichienzaniswa nemapiritsi
kunyange hazvo Zimbabwe yange ichishandisa mimwe mishonga yekudzikisa kuparara kweHIV jekiseni reprep rakatanga kubayiwa munyika muna kubvumbi gore rino uye richibayiwa kunzvimbo 15 chete munyika kuitira kuti nyanzvi mune zveutano dziongorore kana pane matambudziko angasanganwa nawo mukushandisa jekiseni iri risati rapiwa kunyika yose jekiseni iri riri kubayiwa pachena vahangaika vanoti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti kubayiwa jekiseni reprep kunoshanda zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dziri kushandiswa mukurwisa HIV
effectiveness ichitariswa yakaonekwa kuti jekiseni riri 79% more effective tichitarisa nemapiritsi
imwe nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vatiwo nzira yekubayiwa jekiseni iri nyore
dzimwe nzira dzanga dziriko tingati dzokudzivirira kutapurirwa kweHIV sekushandiswa kwemakondomu muchiona kuti anonetsa kuti ashandisiwe nguva dzose kuvanhu vari anongati malong term relationship saka kugara munhu wabayiwa prep yako kungabatsirawo saizvozvo
mumwe mudzimai ava nemwedzi mitatu atanga kushandisa mushonga weprep wokubayiwa uyu angoda kuzivikanwa nezita rekuti Jane anoti ari kuona kubayiwa kuri nani pane kumwa mapiritsi
prep injection ndinoona rakanaka pakuti rinobatsiridza kune vanowanza kukanganwa kunwa mapiritsi avo nenguva asi dambudziko randiri kuona hushomeka hwaro dai kuri kunzi rawedzerwa rawanika rakawanda
asi vahangaika vanoyambira kuti veruzhinji varambe vachishandisa dzimwe nzira dzekudzivirira kubata zvirwere zvepabonde
asi zvimwe zvirwere zvepabonde maSTI akafanana na syphilis nana gonorrhea chlamydia hazvidzivirirwe neprep saka imwe nzira yakakosha yatisingafanhi kukurasa kana kukangamwa ndiye kushandisa makondomu
prep yakabvumidzwa zviri pamutemo kushandiswa munyika nemedicines control authority of zimbabwe muna 2022 mushure mekuona kuti jekiseni iri ratangira totambirwa zviri pamutemo muamerica muna 2021 rikatambirwawo kuaustralia pamwe nedzimwe nyika dzemueurope doctors without borders inoti yagadzirira zvakakwana kuti jekiseni riwanikwe kunzvimbo dzese munyika kuvanhu vari panjodzi yakawanda yekubata HIV mukuru anoona nezvezvirongwa zveHIV and AIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti majekiseni awawanikwe agopiwa vanhu vanoada pachena pasina mubhadharo Zimbabwe inoti ine urongwa hwekupedza dambudziko reHIV panosvika 2030 vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vane HIV muZimbabwe ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere
muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica mazana ezvizvarwa zvesiria atanga kutiza akanga atiza misha achibuda munyika achienda kunotsvaga upoteri atanga kudzoka kunyika iyi achibva kuLebanon zvichitevera kudonha kwehurumende yavabasha Assad mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti kudonha kwehurumende yavaAssad mukana wezvizvarwa zvesiria wekuti zviumbe hurumende ine remangwana rine utongo hwejekerere mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha
ndinoona kutiza kwavaAssad muSyria vachiinda kunopotera nokupiwa upoteri kuRussia chinhu chakanaka ichavaita kuitira kuti pasava nokurwisana pakati pamauto avo nemauto atouya akazotora guta guru reDamascus zvinhu zvinokurudzirwa izvozvo zvakatadza kuitwa navanhu vakaita sana vaSaddam Hussein zvikazopedzisira zvourayisa vanhu vakawanda saka idanho rakanaka tingatisu raitwawo neRussia kutambira vaAssad kuti zvamusati muchadiwa navanu. Saka zvinhu zvandioti zvakanaka izvo kudzivirira kuvurawa nokukuvara kwavanhu vachirambira pachinzvimbo.
Takanzwa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachipomera hurumende yavaAsad mhosva yekuponda zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveSiria zvisina mhaka. Munoti nemashoko iwayo?
Icho kwadi icho chokuti vaAsad nehurumende yavo utongi hwavo hwanga huri hwoudzvanyiriri muSiria imomomo, zvinhu zvisingasapotewi nokukurudzirwa nokubatsirwa nenyika dzakaita seAmerica dzinomucherechedzo hweutongi hwejechetere.
Takanzwawo vaBiden vachiti uyu ndiwo mukana wekuti vana vemuSiria vange vachiumba hurumende ine utongo hwejekerere neremangwana rakajeka. Munoona zvichiitika here zvichitarisawo mabvisirwo aitwa vaAsad?
Zvinhu zvinogona kugozha kuti zvikwanise kuitika kuti vanhu vomuSiria vakwanise ku vanorunyararo vasarudza mutungamiriri unenge achidiwa noruzhinji. Tichitarisa isu kuti kuna mapoka akasiyana-siyana, asika atifaniri kuora mwoyo.
Takanzwawo vakamirira kugadzwa semutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachiti America haisi kuzopindira mune zviri kuitika muSiria. Tinoona here zvichiitika izvi tichitarisawo kuti kusagadzikana uku kunogona kukanganisawo dunhu reMiddle East?
Angangova mafungiro avaTrump vasati vanatsokuratidzwa chokwadi chokukosha kwenyika yeSiria, chero isina ushamwari neAmerica asi ine zvakawanda zvokuita nenyika yeAmerica. Nokuti zvinoitika ndezvokuti nyika yakaita seSiria ikatadza kugadzikana, pakazoita problemu yetrade problemu yamarefugee achitiza anenge achienda kune shamwari dzeAmerica.
Nyatso munyaya dzekutyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo, Eliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 apa, Studio 7 apa, Studio 7 apa. Apa nyaya kukumbirawo panyaya yechikafu iyi, panyaya yechikafu iyi, ngavape vanhu chikafu. Haisi mari inobvumumwawo, imari inobva kubanze kwenyika. Nesho kuti vanhu vamusumbo vari kutambura. Gavhumendi haisi iri kuchetereka kuti iduse mari kuti itengera vanhu chikafu. Vapedza mwavanyima futi, moti kwai masanishena munyika anouya sei. Ndo nyaya yechokuti anoita chizviona vanhu vechichema havana chikafu. Imwe tiri kuite marenyu, mari yasi zano PF mari. Mari ngemasangano anobatsire vanhu muZimbabwe, vanhu vari kutambudzika. Saka tava vanhu chikafu, vanhu varye vagute. Tenai nekuise matongerwo enyika pazvinhu zvinonga zvabva kubanze kwenyika.
Badzei apo varume munovatoimarisa ruragahambe. Tadaurawo marikodhi edu haavhurwi. Ndizivi kuti chiko izi dzedu chemachemawo ndiyona ZANU-PF kuti ZANU-PF yakonzeresa zvinhu tatambura ndiyona, but marikodhi edu hamubvunzi, hamuvhuri marikodhi edu. Timaramba kutongwawo ari muBhulungwane mumba mechibva kuMosambiki.
Makadiniko vana mukomajonga makadini. Vanhu vose vari kuchema nyaya dzekunyimwa chikafu idzi. Nyaya yose kwairi kufira kumasabhuku. Kumasabhuku chikafu chikangosvika maoko mumasabhuku. Sabhuku ndiye unosarudza kuti nyora nhingi, uyu usanyora, nyora nhingi, uyu usanyora, achiudza masekretari. Saka ndiko kunofira nyaya yose kumasabhuku. Vari kumusoro vaangotaura kuti ZANU-PF hainyima vanhu chikafu. Hapana munhu wainosarura chichi. Homwe vanga kutaura chokwadi. Asi kumasabhuku manje
pane chirongwa chiya chakaiswa nehurumende chese chokuti zimu renenge combined zimu rane zaki nepolisi vachiinforce mutemo kuti zvinhu zvichapinde kubva kune dzimwe nyika zvichipinda muno muchitengeswa zvigadziro zvekune dzimwe nyika. Handione sei chakanaka nokuti zimu raiye nezaki nemapurisa zvavari kuita manje vari kubhadharisa wani zvoko muhomwe. Vanhu vopinda zvavo nezvinhu zvavo zvekurambiswa zvinhu zvitengeswa kuno. Saka I think operation yese inoitwa muno muZimbabwe yekuti mazotuma polisi kuti dzifambira mashopu, mazotuma mapurisi kuti ende paroad block kana kutuma zaki kana chii kuti inforce mutemo, hazvishande zvisizvo izvi. Vanongopiwa chioko muhomwe zvinhu zvokuramba zvichiita se zvichipinda. Chinongodiwa chiri ndechekuti muno muZimbabwe macho muve neconducive environment yekuti mabhizinesi anokwanisa kuitika zviri free, zvinhu zviri chipi, mataxis edzika. Saka kana taxi yakadzika chinhu chakachipa muno muZimbabwe, ndezinini yekuti munhu aende kunotora kuZambia.
Inini hangu handina hangu mashoko akawanda asi ndangotaurawo mashoko mashoma pane zviri kuitwa navachivhayo.
isusu titori kumberi tikuziva zvavari kuzviitira hazvisi zvinhu zvakachena zvinhu zvavari kuita vari zvayo pave chitsotsi nechikiribibi chinenge chichiitika kubudikidza nezanupf zvichienderana nemazuva kwatiri kuenda pane chitsotsi chiripo zvokuti muchazozoona kuperuko zvichazobuda pamusoro pemotikari idzodzi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 ngumpalakazi 2024 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
Indawo zenkohlakalo zilokhe zisihlupha lapha eZimbabwe njengoba uyabona ukuthi umkhonomi wethu awusebenzi kahle.
Uhlangothi lukahulumende olulisenkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi luzinikele ukuphathisa abatsha ukuthi bazwisise ububi bokungethembeki njalo benelise ukukwenqabela.
Uyabhema ama-drugs, uyaphula hambe eqeda amalanga aphinde abuye. Ongakwanisa ukumncedisa nje akamthathe angendaweni avalelwe ngumvalelo umnyaka wesifumane.
Inani labantu abathatha izidakamizwa libikwa liyakhuphuka kakhulu kwabasakhulayo labangasebenziyo elizweni. EleZimbabwe selibekwe kunombolo yamachumi amathathu 30 kulwesi lwamazwe afika ikhulu abikwa engahloniphi amalungelo oluntu okuveza ukuthi lalo lihamba phambili kulokho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olulwisa inkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, luthi luzinikele ukuphathisa abatsha ukuthi bazwisise ububi bokungethembeki njalo ukuthi benelise ukwenqabela inkohlakalo. Lokhu kuphume emhlanganweni okunanza usuku lwe-International Anti-Corruption Commission, Anti-Corruption Day, oqoqwe luhlangothi lolu lusebenza ndawonye le-Transparency International Zimbabwe, iZimcord, lezinye inhlanganiso. Isigodlo semelika eZimbabwe sithi inkohlakalo inciphisa amathuba entuthuko yabatsha. Kuluhlu lwe-Transparency International oluhlola inkohlakalo eleZimbabwe liphakathi kwamazwe akhokhelayo kudaba lwenkohlakalo. Usuku lwe-International Anti-Corruption Day lunanzwa mhla ka-9 mpalakazi minyaka yonke ngenhloso yokuphakela uzulu ulwazi ngokuqatheka kokulwisa inkohlakalo. Lonyaka usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi Uniting with Youth Against Corruption, Shaping Tomorrow's Integrity, okuyikukhuthaza abatsha ukuthi labo balwisane lenkohlakalo. Ukuze sizokunenga ngalolu daba sixoxa lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Ungakhangela i-anti-corruption index uzabona ukuthi iZimbabwe ikunumber 149 out of 180. Usitsho ukuthi iZimbabwe isasekatshana kakhulu. Indawo zenkohlakalo zilokhe zisihlupha lapha eZimbabwe njengoba uyabona ukuthi umkhonomi wethu awusebenzi kahle. Kukhanya silo msebenzi omkhulu kakhulu okumele siwenze ukuze lathi sibonakale njengabantu oqala abalwisa inkohlakalo, kodwa owesibili abafuna ukuthi umkhuhlane lo owenkohlakalo uphele.
Uyinhlanganiso kumbe uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Anti-Corruption Commission lilubona luphathisa kangakanani ekuqedeni inkohlakalo eZimbabwe?
Uzabona ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission iyasebenza kakhulu, kodwa udubo olukhona oluye lwakhulunywa ngowaye mgcini sihlalo uMamolo Ismatanda Moyo ngelo uthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ayila mandla awe prosecution okuhambisa abantu emthethwandaba. So iyazama iZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa kumele iniwe amazinyo sibili.
Injike mbaya lonyaka ikhangela kakhulu abatsha, libona sengathi abatsha bayaphathiswa na ukuthi bazwisise udaba lwenkohlakalo njalo bengafuni ukuphatheka kunkohlakalo. Singabona na ukusiba lela kusasa elihle elingela nkohlakalo eZimbabwe ngenxa yokuba abatsha benelise ukunqoba kulolu daba.
Kuqakathekile sibili uthi abatsha bafundiswe ngendaba lezi ezenkohlakalo, kodwa udubo esilalo njengeZimbabwe i-economy engasebenzi kahle. Abantu bayacina bengena endabeni lezi ezenkohlakalo ngoba bayebona ukuthi iyo yodwa indlela engayenza ukuthi labo baphile. So kumele sifundise abatsha, kodwa kumele silungise njalo umkhonomi welizwe ukuze abantu bengacabanga ukuthi bengaphumelela ngenxa yenkohlakalo. Njalo kumele sinxa kuyukuthi kulabantu esibathole besenza inkohlakalo kumele babotshwe. Khathesi ngibona njengani abantu ababotshwa ngenxa yenkohlakalo basasebalutshwana kakhulu, kodwa inkohlakalo siyabona ukuthi ibhahile lapha eZimbabwe.
Mnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungulaza notho esekuxoxa laye esecingweni eBilitane. EleZimbabwe selibekwe kunombolo yamachumi amathathu 30 kuluhlu lwamazwe afika ekhulu abikwe engahlonipha amalungelo oluntu, okuveza ukuthi lalo lihamba phambili kulokho kumphumela yophenyo olukhutshwe inhlanganiso elela ilungelo loluntu eye-Civicus, kubika umlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe lona elibikwa lilodumo lokuba ngelinye lamazwe angahloniphi amalungelo oluntu ledlule kuphela ele-Angola lele Eswatini. Emhlubulweni owesadak uphenyo lwe-Civicus lolu lwasungulwa ngomnyaka ka-2017 njalo luhlolisisa amalungelo kundaba zokwethulwa kwemibiko ukubuthana kwabantu lelungelo lokubumba inhlanganiso ezihlukeneyo emazweni afika phose amakhulu amabili 198. Uphenyo lwalonyaka belukhangela amazwe alikhulu kusukela ngoZibandlela kuze kuyefika uLwezi. Ingcitshi zithi okubangele ukuthi eleZimbabwe libe phansi kangaka okundaba zamalungelo ngumkhuba webandla elibusayo eleZANU-PF lona elibopha labo abaphikisayo, njengalokhu okwenzakala eleZimbabwe lisiya emhlanganweni weSADC Summit lonyaka. Abantu abagucela umnumzana Jameson Timba labanye abasekela ibandla le-CCC babotshwa ngunhlangula bahlala ejele kwesikhathi eside. Abalwela amalungelo oluntu ababalisa umnumzana Robson Chere lo Samuel Gwenzi kanye lonkosazana Namatayi Gwegweza bathunjwa egcekeni lendizamtshina ele Robert Mugabe Airport bagcina sebesezandleni zamapholisa. Olwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni owasebenza lowanyamalala ngo-2015 umnumzana Itai Tsamara uthi uphenyo lolu luqondile.
Kusegcekeni nje njengoba sisibonile abanye akade babotshiwe kusukisela ngo-August belokhu bencitshwa ibheo.
Lokho kusekele ngumnumzana Pride Mkono owenhlanganiso ye-People Power, yena othi akulantando kaZulu eZimbabwe.
Asiwento emangalisayo ngoba yikho sikubona kusenzakala thina eZimbabwe ukuthi uhulumende akanaki amalungelo abantu, njalo kulokuncindezela okukhulu kanye lodlwame lodlakela lwenzakala kulabo abantu abangani abangavumelani lokwenziwa nguhulumende.
Omunye omela ibandla le-People's Unity Party umnumzana Ibert Jamuka uthi umthetho we-PVOB uzabangela ukuthi kube nzima ukuba inhlanganiso zisebenze zizimele kweleZimbabwe.
Iproblemu yeZANU-PF yiphathi yenkani, ayifuni ukunqandwa,
ayifuna ukulalela amanye ama advice amanye ama political parties.
Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Thamsanqa Ndlovu uthi akavumelani lesivikhasi.
Kunengi okwenzakala eZimbabwe kakhulukazi on the economic growth front. Ikhombisa ukuthi kule economic growth eZimbabwe ungakhangela umnyaka ka-2024 iloba nje bekulama challenges anjengabo drought o El Nino, i-rainfall ebisuppressed, lama geopolitical issues ona lezi zimpi emhlabeni.
Isivikhasi iphinde yakhangela ukhetho lweZimbabwe yona ethi luqhutshwa mahlayana nje kungekho okuguqukayo ngoba ibandla lezanu PF liyaphatheka ekuthini lungakhululeki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazweni. Inhlanganiso le iqhubeke yathi akula nguquko kangako selokhu umongameli Mnangagwa wangena esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo eziphepheli eye-International Organization for Migration, IOM, unkosikazi Amy Pop namhlanje wethekelele eleZimbabwe. Unkosikazi Pop uthi ufuna ukuzwisisa isimo seZimbabwe xa kuqathaniswa lamanye amazwe ukuba liphethe njani iziphepheli. Uhambo lwakhe uzahlangana lomongameli Mnangagwa, abaphathindaba bakahulumende lenhlanganiso esizimeleyo eleZimbabwe lineziphepheli eziningi enkambeni ezifana leTongo Garage ePinge laseWaterfalls eHarare. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke edinga usekelo lokuthi aqhubeke ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili seledlule lilokhu luveza ikhanda kulandela ingxabangxoza eqhamuke kuthanya emhlanganweni webandla aliholayo eleZanu PF eChinoyi Training Center. Intsha yaleli bandla ibikwa ithe izatshaya abalwa kumpi yenkululeko ngokube bephinda islogan esithi ED 2030, okuyinkulumo ekhomba ukuthi bafuna umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Osokuyinkulumo esike yakhuthazwa ngamalunga aleli bandla kwezinye izigaba zelizwe. Ekhuluma kulo umhlangano isiphathamandla salelo bandla umnumzana Zihambi Zihambi usole omunye wakhe umnumzana Patrick Chinamasa ngabikwa wakwenza emhlanganweni wakoBulawayo ngokubuza ukuthi umongameli Mnangagwa uzaqhubeka edinga usekelo na, esithi akufanelanga kube lo muntu odala ingxabangxoza kulelo bandla ngokuthi likhokhelwe ngubani. Umongameli Mnangagwa yena wathi kasoze ancintise futhi ngoba uyahlonipha isekelo sombuso lanxa ingcwethi ezicubungulayo zombuso zisola ukuthi ngabakhuzi wawusegcekeni abathi aqhubeke.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umeya wedolobha lakoBulawayo umnumzana David Coulthard uthi balethemba lokuthi isicelo abasikhweza kuhambo abasanda kuligqiba kwele Morocco ukuyadinga usizo lwemali kuhlelo lokwakha idamu lamanzi le Glass Block Bophoma eMatabeleland South siza aphumelela. Eloba enkundleni yebulenjini ye-X umnumzana Coulthard uthe bethule umbiko wabo emhlanganweni we-Africa Investment Forum osanda ukuqhutshwa eMorocco. Wabonisa imbiko yemfanekiso yamavideos abayethulele lumbuthano bekhalaza bedinga uncedo. Uthe kudingakala imali efika phose ezigidi ezilikhulu zamadola emelika $99 million eyokwakha lelo damu kanye lempompi esuka kulo isiya esitishini sencema. Mnumzana Coulthard ubekhatshwe kulolu hambo ngunobhala wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube lesiphathamandla esibona ngenhlelo zamanzi kuleyo council umnumzana Sikhumbuzo Ncube. Izakhamizi zakobulawayo njengakwezinye izigaba zelizwe zithi udaba lwamanzi luzithwayise amagabha avuzayo njalo kukhangelelwe ukuthi uhlelo lokwakhiwa kwedamu le-glass block lube ngolunye lwesisombululo kulolu daba. Ngesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayengumongameli weGhana umnumzana John Dramani Mahama ngesonto unqobe kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo oluyokudinga umholi walelo lizwe wathi umnumzana Mahamud Bahumia obe ngumsekeli kamongameli kubandla elibusayo ele-Patriotic Party wavuma ukuthi ngempela unqotshiwe. Udaba lwezomnotho yilo obelumqoka kulolu khetho kubika abezindaba abe-Reuters. Abanye abahlali be-Damascus bathakazelela okwenzakale e-Syria lapho umongameli Bashar al-Assad agengqule khona wabalekela kwele-Moscow ngempelaviki okuqede umbuso womndeni wakhe oweminyaka engamachumi amabili lanhlanu kulelo lizwe. Inani labantu abathatha izidakamizwa libikwa liyakhuphuka ikakhulu kwabasakhulayo labangasebenziyo elizweni. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ngonhlangula lonyaka wasungula uhlelo lukahulumende oluthiwa Zimbabwe Multisectoral Drug Abuse Plan 2024-2030 kuyimizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa elizweni kukhanya lolu hlelo luyehluleka ukuvimba ukuthathwa kwezidakamizwa. Kubika intatheli zindaba Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Izidakamizwa zithengiswa ezitaladeni emini libalele, abathengisayo nabasebenzisayo bangaqhize qhakala. Umnumzana Mashani Maphosa ngosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 ohlala empopo makobulawayo uthatha izidakamizwa ezitshiyeneyo.
Heroin, cocaine, crystal, so uxolisa futhela abanye ukuthi betshanele le nto angiyenza. Ngathesi ngiclean, sonisizo eliningi kakhulu. Labafowethu abanye abacatshileyo.
Inani lithatha imbanje injengu lobunye utshwala obungekho emthethweni, umuthi wokukhwehlela, i-crack, i-cocaine, i-glue, inyobhe le-heroin, iskanki lokunye. Unkosazana Lebohang Mthobi oleminyaka engamathumi amabili ohlala logogo wakhe uthi uthatha i-crystal meth.
Amadayisi akhona ukuthi ngiwabhemeze mashesi ngilaphendli ukuthi ngidana amadayisi ngoba bazongitshela ukuthi ngikhuluma ngiyi-one, ngiyenza ingiyi-one mina, ngiyabe sengihlenga ngiyi-one, sengikhuluma ngedwa ngiyi-one. Uyabe sithi uyangithanda mara ufuna ngiboshwe uthi ngifuna bayongivalela.
Ugogo kaLebo unkosikazi Maria Sangoma uthi usekhathele ngomzukulu wakhe othatha izidakamizwa.
Uyabhema ama-drugs, uyaphuma ahambe eqeda amalanga aphinde abuye. So ngicela uncedo ongakwanisa ukuncedisa nje akamthathe ayemfake endaweni avalelwe umbumvalelwe umnyaka umbe 6 months. Yikho engufunayo khonokho, ngicela uncedo lonolu.
Umnumzana Mbusi Ncube oleminyaka engamathumi amabili lanhlanu uthi kukhona ukuhlupha intsha okwenza ithathe izidakamizwa.
When you are going through something which is depressing, you have to experience a lot of things.
Ukukhuphuka kwenani labasakhulayo abathatha izidakamizwa sokubangele ukuthi unkosikazi Sikoluhle Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika sivule isibhedlela esibizwa ukuthi Valley of Hope kobulawayo, injongo yaso yokuncedisa abathatha izidakamizwa ukuthi behlukane lo mkhuba lo. Unkosikazi Siphokazi Nyilika ngumphathi walesi sibhedlela.
Indlela abahlukumezeka ngayo labazali, indlela abakhala ngayo, so sasesicabanga ukuthi singayenza njani. Umntwana engayenza khona ukubabe phunga ukuthi uyahlanya.
Omunye oncediswayo esibhedlela lesi ngumnumzana Clive Hlongololo othi ubenatha utshwala okwedlulisileyo uthi kuningi asekufundile esibhedlela lesi.
Ngisa ngihlasibile ukuthi siziphithe siziphathe njani, ibe nekusasa lakho, ifuture yakho, usiqaliseke impilo yakho, sikelathi sesiqala phansi.
Unkosikazi sisa ngube osebenza ukweluleka abathatha izidakamizwa uchaza kabanzi ngohlupho ohlangana nomuntu osebenzisa okudakayo.
Ndibaba kuma episodes bakubala ama hallucinations landlana nto is because of ukuhlanganisa into eziningi. Abaningi bahlanganiswa imbanje njengu anti into ezifana nazo okokhale labo meth. Unfortunately ngenxa ye availability yakhona that we have nowadays, every street corner nje it's very easy nje ukuthi bebe le access ngama drugs onalawo.
Amazi amancube agcizelwa yingcwethi kwezomkhuhlane wengqondo esebenzela i-Active Youth Zimbabwe, mnumzana Romeo Machazi.
Kwesinye isikhathi uthola ukuthi baye befuna ukubathole ukuba-socializa therapeutic drugs ukuthi bebe before fun. Lezi nto eziningi ningi ziyake zibahluphe ezimpilweni, maybe le unemployment rate yona ukuthi abantwana kula nto abangabe beyenza ebakhipha occupied ezindlini lapha. So into eyenzakalayo bathatha ama-drugs ngenxa yokuthi baye befuna ukuthi bekhohlwe ngalezi zinto ababe behlangana lazo problems abala ekuphileni. So sebegcina beindulge ku drug abuse.
Isikhulumeli samapolisa mnumzana Bad Nico Ncube uyavuma ukuthi izidakamizwa zigcwele yonke indawo.
Indaba yama drugs leyi ayisafuni amapolisa wodwa, ayisafuni izakhamuzi zodwa, ayifuni bantwana besikolo bodwa kumbe ama youth wodwa. Umkhuhlane wama drugs ungabona umuntu eselawo sesikhangelele umuntu ofayo, sesikhangelele ukusasa esishabalele. Abantwana abayenza into zama drugs lawo banako ukutshontsha, banako ukudlwengula abazali babo, banako ukudlwengula abafowabo, banako ukubulala abazali babo. Abasongozi emulini kuphela, bayingozi kucommunity. Yikho ngithi asisukumeni sonke silwisane le ndaba yama drugs.
Akwaziwa ukuba kula bantu abaningi kanganani eZimbabwe abathatha izidakamizwa. Uphenyo olwenziwa inhlanganiso ye-UNICEF ibambanisa lohulumende lenhlanganiso ezimbalwa ezizimeleyo lwaveza ukuba abanye abantwana baqala ukuthatha okudakayo beleminyaka elitshumi okubangelwa ukuhlupheka, imizwa echithekayo lokuswela umsebenzi. Imane Studio 7 ngoBulawayo, igama ngu-Ezra Jesus Band.
Osemelele ungena esikhundleni sikamongameli weMelika ngoZibandlela umnumzana Donald Trump uthi uza kwesula umthetho opha abantu abazalelwe eMelika ubuzwe baleli lizwe obugcweleyo i-citizenship lanxa abazali babo bengayisizo zizalwane zeMelika. Isekelo sombuso waleli lizwe yiso esikubeka sobala ukuthi wonke umuntu ozalelwe eMelika uba isizalwane salo, kungakhathalekile ukuthi abazali bakhe ngabangaphi lokuthi balamaphepha okuhlala yini kumbe abalawo. Ekhuluma lomsakazo we-NBC izolo, umnumzana Trump uthe njalo uhlose ukududula bonke abangelamaphepha ababuyisele emazweni abo. Abantu laba bayizigidi ezilitshumi lanye, 11 million. Kodwa uthe uzimisele ukusebenza labebandla eliphikisayo elama-Democrats ukuze badinge indlela zokutholisa amaphepha labo abalethwa eMelika besangabantwana abaphansi kohlelo lwe-Deferred Action for Childhood Arrivals. Uthe uzaxolela njalo akhulule bonke abasekeli bakhe ababotshwa bavalelwa ngemva kokubangela udlakela edalele ephalamende eMelika bezama ukuvimba ukuthi umongameli Joe Biden angene embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukutshintsha ukuamenda izinto ze-constitution zifuna ama super majority, not simple majority, ku Congress. So zifuna 60 ama senators. So kunoko ye, that's something they've been talking about in the Trump campaign. But singabuyele muva singakhangela ukhulu wakhe. Ukhulu wakhe wabaleka yayithwa kathesi yi-Germany but yayi-Austria Prussia ukuthi angene kwizinto zempi. Wabaleka wabuya lapha eAmerica wazala yena ubaba kaTrump. So khonapho singathi hi-anchor baby, into azikhulumayo zona lezo. And then wabuyela futhi ePrussia but bamxotsha ngoba wayesebalekele impi. So khonapho singakhangela into ezinjalo. Then yena uyabe ngaso citizen umnumzana Trump according to into as proposal zona lezo. So mina ngibona ngantho uyakhohlwa lapha avela khona ngoba yena ama roots akhe ngawe Germany would not have been a citizen of America. So hi, mina ngiyabona ngantho khonoko inkulumo nje ngoba ibase ya American success is the immigration of people abavela all over the world. and abaningi bangkhona have become very, very successful people. So okokukhipha i-14th Amendment, hayi ngantwa intaba enkalakatha yona leyo.
UTrump umbona egcwalisisa zonke izinto lezi akhuluma ngazo yini?
Into engathiwa iqakathekile or is very important to see is America is not run by the president. There are three chambers of power for the Supreme Court. So yes, intando zakhe zokuyenza into as promised ku campaign will be checked by ama houses the Supreme Court. So khonapho ngithi hayi sizabona ukuthi kuzaqhubeka kanjani. Engafaka ama presidential decree but wona aya expire and they can be challenged like we have seen before. So khonapho siyabe sesikhangela lathi ukuthi kume kanjani. But hayi, he is staying true to what he campaigned on and what he won on. So khonapho sithi hayi, that is nothing new.
Usole abebandla lamademocrats abamethesa amacala athiyeneyo wabathuka kodwa uthi kasoze aphindisele. Uthini ngalokho?
Hayi vele lokho wakukhuluma so many times ukuthi he is out for them, especially umuntu othiwa nguJack Smith othi wam-expose izinto eziningi. So kuqakathekile ukuthi umnumzana Biden aqhubeke naye ukunika abantu laba ama-pardons aba-impeacher uTrump for both impeachments, loJack Smith lama-committee wonke lawa. Ngoba siyakwazi ukuthi he will do what he says. Yena uTrump is not a real politician. He's a businessman who has become a politician. So into asikhulumayo vele he normally does.
Umnumzana Tim Moringa ilandela ezombusazo ezeMelika. Sokuyisikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani masakazi beStudio 7. Gamalam Clever Dube. Sengitholile ubabami. Ngimtholile. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Ngimtholile. Sengitholile. Hhayi, sengikhuluma nawe. Umndeni wami sengiyawazi.
Sanibonani njani. Why is uthi ama-foreign ahambe? Kuthi amaZimbabwe ayahamba, besithi bayahamba amanto. Ababuye eMozambique bayahamba. Why ningaxosha amaNigeria? AmaNigeria wona ngoba abulala abantwana bethathengi sea drugs, athengisa iinyawupe utywala nje oburongo buvela nabo. Into ezirongo zela namaNigeria. Makuhamba amaNigeria ngoba asimosheli ilizwe.
Yes, Joseph, ngitshona njani. Ngicela ukukhuza uMhlola. Kulamadoda amabili okuthiwa ngamakhansela aseBulawayo awe-TCC. Amadoda lawa ngathi ngamakhansela kaChabane. Ngike ngawezwa ekhuluma ethi khona wona abantu bengathethisi uhulumende ophetheyo ngoba ufana lomzali. Ungeke uthi umntwana uthethise umzali ubuye kusasa uvuke ucele ukuthi kube khona okwenzela khona. Amadoda lawa ngicabanga ukuthi ngabantu bakaChabane lapha. Madoda, umzali uyezwa kuthiwa ungumzali ngoba ngozala abantu. Inkokheli iyakhethwa, ifakwa yini abantu? Kuyamangalisa ke ma usithi umuntu ofakwe ngabantu sokufanele ancengwe ukuze labo bantu ezobalungisela amagetsi loba amanzi kobulawayo, kodwa lowo muntu efakwe ngabantu. Cathi ipolitics yeni thini madoda?
77 njengoba iqinisa lokhulumayo. Hayi, izulu singakhala sithi izulu, izulu alisani, izulu alisani. Izulu nje livalwe into encane. Izulu kusukela ngesikhathi sempi yona le mpi yaphela ngabo ma-79 abantu abasesigangeni abazange badotshwa, amathambo abadotshwa, akuzange kwenziwa imikhuba yokuthi mangabe kuyukuthi impi seyiphelile kuke kuhlalwe phansi kubiswe yonke leya imimoya eyaphelela esigangeni engazange yalandwa esigangeni. Yona leya imimoya kulamhlanje isamile nje esigangeni, azange yashwelezelwa yonke leya imimoya. Kuzoba nabantu abafa ngesikhathi segugurawunda, abantu abaningi baphelele esigangeni abazange babiswa emakhaya. Yonke leya imimoya yalaba bantu iyakhuluma namanje esigangeni, isadinga abakubo ukuthi izulu lizona kanjani.
Ngiyabonga ithuba lokwamukelwa kuStudio 7. Mina ngikulakuselwa khonapha ngifunela lapha ematopu. Kulezi nsuku kunzima, into kazihlangana abantu bakithi lapha engikhona babulawa yindlala.
kade kwemile ongalamanzi like langandiyathunta manje udubu akulanhlanyeli futhi asekathwenihlanyeli esigabeni sakithi ngala siyajikela phansi maya ngathi njalo izinjalo izaphila ithini kodwa hhayi ngithi kubonawo abathi into zirayithi ngabona besidla besuthe emzini yabo hhayi zobohlamanyusa ukho ongapheliwe.
Siyabonga imbiko elisithumele yona okwanamhlanje. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.